Haundiwa anonzi manye po blessing. Nyaya hii achanga iri nyayo kungo chagijira. Kutivakwa nise kufara. Masaira hawa wanga wa shika. Kutivakwa nga waa kuda kuchinja leadership. Mune Zimbabwe. Baka wakanga wachishaya kutikobo shita sei kutila nilidi ya shiti ya Amnesty in Zimbabwe. Baka njira ina waka shandisa doyo kutanga kujinga director unora inini. Waka tondipre tena kubwa pataka sangana chiri kumisangana watanga chiri chiri kuromu. Waka njika uroti yowe chiti ya basa kana usi nilidi ya kujinga. Na izozo wakanga wachitre tena even the local board. Re Zimbabwe kuti vakarega kundidzinga vachazvidzinga bhodhi iro. Saka nodaro bhodhi iroro inini ndakabva ndarizaini. Ndobva vati tisakana zvavarizaina takuda kuita audit. Ndikati ndarizaina ndakupai 3 months notice ndiripo. Kana muchida kuita audit yenyu itai ndinenge ndiripo kusvika 3 months dzakwana. 3 months dzakakwana havana kuita audit iyoyo. Vakazoti ndabva zvachose ndobva vakatanga kutanga kuita audit ndisisipo zvekuti handina kutombokwanisa kana kuti ndione audit yacho nanhasi handina kuiona.
Saka basa manga masiya rini mwedzi upi chaizvo?
Ini basa ndakarizaina musi wa 21 March gore rakapera. Ndarizaina musi wa 21 March ndiri asi ndava pa 3 months notice. So by 30 June ndakanga ndiri officially no longer a staff member of Amnesty. But 3 months dzose dzandanga ndiripo havana kukwanisa kuita audit report. Saka zvavo zvava kutaura izvo hatimbozvinzwisisi. Hazvisinei isusu vanhu ava vabudisa vakazoreceive report yekubva kumapurisa kuti audit yamuri kutaura iyi kuti yabudisa fraud. Hapana kana fraud one yakabuda. Saka inini vakabvumaisa false report kupolisi. Saka taona ripoti iyoyo vapiwa ripoti iyo nemapurisa. Takabva tavasuwawo kana defamation of character and nemalicious arrest. Saka vane nyaya 3 mukoti. 1 Tetua Musiwa ari kuti case ye defamation. Inini saCousin Zilala ndine case yangu defamation. Sivongile Zindeva ane case yake defamation. Asi inini zvakare ndineimwe case navo kupolisi yeconstructive dismissal. Because vakandimanikidza kuti ndisiye ndine case navo inotori mukoti.